Vandalism.
Wahorera timo waiga nekwarema doge hota ona eherera uge tukaianie tige maka nikujoithia utware chera mwedwa kahora
ndiani anga kudesema dira ndokuita andokuita ndiani aninge aripo zoma zoma waripo erere waripo erere ndiratize waripo erere waripo erere ndiratize iwe ndiwe ndiwe hakuna mumwe ndiwe ane kanda tuku ane moyo mchena ane ndoro chena doita se warume ane kanda tuku ane moyo mchena ane ndoro chena doita se warume mwana wa mambo usache uka unofira ipapo mwana wa mambo usache uka unofira ipapo.
Vandalism.